chitiko iki chinhu chataigona kunge tichizofara nacho kana kuri kuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa gwaro rakafanana nairoro, asi kana takatotarisa gwaro racho panguva ino yatiri riri kuratidza kuti harina kubuda zvakanaka sematarisiro atinoita kuti kana Zimbabwe Electoral Commission ichiburitsa magwaro inoteedzera nzira dzakati nedzakati, tangoriona richitenderera mumhepo. Saka kureva kuti hatisati tanyatsorigashira segwaro rabva kuZimbabwe Electoral Commission.
Tomboti Zimbabwe Electoral Commission inozoburitsa zvakafanana nezviri mugwaro izvi, zvidha mungataura pamazuva iwayo azivizo?
Ndingangoti tinenge tichitogashira, nekuti chinhu chatakatomirira chatiri kuti tatove kutiri kumashure kwemwaka. Saka chinhu chataitozonogashira kana vanga vachitozotudza kuti ndiwo mazuva acho avakatara zviri pamutemo, zviri pachokwadi, chinhu chekutoti tinenge tichifara chaizvo kuti vaita chinhu chakanaka kuti vagone kugadzirisa panogona kunge pakakanganisika pakufamba kwatakanga tichiita panyaya dzemabaielections dzesarudzo dzekudzosera vamiriri veparamende nevekumakanzuro. Saka chinhu chatinenge chakatotarisira chaizvo. Saka takachifunga kuti pamwe dai ranga razobuda pamutemo taizokwanisa kutaura zvekare kuti nesuwo takagadzirira kusarudzo idzi tinge tichipinda madziri tichiona kuti dzinofambawo sei.
Zvii zvikuru zvamungati zvakakanganiswa nekunonoka kuitwa kwesarudzo idzodzi?
Kana tichitarisa nyaya yesarudzo idzodzi, tinoona kuti chekutanga kutyorwa kwebumbiro remutemo wenyika nekusaitwa kwesarudzo, chechipiri tigoona zvekare nekuti sarudzo dzinoitirwa kuti vanhu vatsvage vatungamiriri vavo nevamiriri vavo. Saka kureva kuti izvozvi tine vanhu vangasvike kuma300,000 vanenge vasina vamiriri kuparamende pamwe chete nekumakanzuro. Kureva zvichemo zvavo, zvinyuito zvavo zvavanotarisira munzvimbo dzavanofanirwa vachitungamirirwa nevanhu avo, hapana ari kuenda nazvo kuparamende kana kumakanzuro kwazvinofanira zvichitaurwa. Izvozvi nyika yanga iri mushishi kugadzira bhajeti. Kune vasina kutopinda vanenge vaine macontributions asingazotorwa nekuti makanzira avo havapo. Tichizotarisa zvekare maMPs anosvika iwo 28 vakawanda chaizvo ngeparamende isina vanhu vakanda. Kune kwatove nekutyorwa kwedzimwe kodzero dzinogona kunge dzisiri dzesarudzo chete asi dzine zvekuita nekugara zvakanaka kwevanhu kana mune zvekuwana zvemashandiro nekuwanikwa kwemvura, zvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana.
Takanzwawo veZimbabwe Electoral Commission vachizivisa kuti havana masimba ekubuda nemazuva anoitwa sarudzo zvinobva kumutungamiri wenyika. Zvii zvamungataura padanho iroro?
Ndofunga seelection resource center tangobvira tichiti isu kunyangwe komishoni ichiwana yainganzi proclamation iyoyo kubva kumutungamiriri wenyika, ivo vane matanho avanokwanisawo kutora zvekare kuti kukanzurwa kwesarudzo kunge kuri pamutemo semaonero edu. Iyi nyaya iri kumatare edzimhosva. Saka tinogona kutadza kutaura zvakawanda, asi tiri kungoti isusu pane maitirwo azvaifanira kuti zvinge zvakaitwa. Taiti vaifanira kuenda kunotsvaga yatingati court order muchirungu, kana kuti gwaro ravanopiwa nekoti kuti ayo takubvumidzai kumbomira. Saka kureva kuti ivo vekomishoni zvekare nemutungamiriri wenyika nevakapa instruction yekuti suspend elections vese vanga vachifanira kunge vakatora gwaro rinofamba zvichiteera zviri pasection 235 yeconstitution yenyika yeZimbabwe inotarisa mashandiro emacommissions akazvimirira ega.